Vachitura mutongo wavo, mutongi wedarira Major Street, amai mare wanazvo gofa, vati chingono akodzere kupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Asi amai gofa, vatsoropodza vachuchisi vehurumende panyaya iyi, nemashoko avo ekuti chingono anofanira kugara mujeri, nekuti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Mushure mekunge mupurisa ari kuferefeta mhosva iri kupomerwa chingono, vaNaison Chirape, vakaudza Dare neZuro, kuti pane vafakazi vatatu vavasina kudoma nemazita, vari mubazi revachuchisi. The National Prosecuting Authority vavari kuda kuti vagozo vanyoresa magwaro ekuroverera chingono. Amai gofa vati hurumende haifanira kuvharira vanhu mujeri kuti igoferefeta, vachiti nyaya inofanira kutanga yaferefetwa munhu ozosungwa. Amai gofa vatiwo zvakataurwa nemuchuchisi kuti mhosva iri kupomerwa chingono imhosva yakakura kwazvo, hachisi chikonzero chekuti chingono asapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vatiwo hurumende haina kuunza kudare mamwe mashoko ayakataura Mudare kuti akanyorwa nachingono padande mutande rake mukuparwa kwemhosva, vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende iri kuviga humwe humbowo. Uye vati zvakare vachuchisi ndivo vaifanira kupa humbo hunonwisa mvura hwekuti sei hurumende ichiti chingono anofanira kuramba ari muusungwa. Asi mukupeta mutongo wavo, amai gofa vati dare raona zvakakodzera kuti rinyime chingono mukana wokubhadhara mari yechibatiso, sezvo vachiti chingono anogona kunopara dzimwe mhosva kana akapiwa mukana wokubuda mujeri. Amai gofa vati chingono munhu akapara mhosva panguva iyo imwe mhosva yaari kupomerwa isati yapera mumatare, saka vanoona sekuti munhu anogara achikoromora mhosva. Rimwe remagweta achingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Mutongi Madam Gofa vati haakodzeri kuti apiwe bail nokuda kwokuti state yakaburitsa zvainoti macompelling reasons. Chimwe chacho chinova chokuti Hope ane tsika yekupara mhosva nokuda kwokuti ane imwe iri pending ichiruda kunzwika nevatari.
VaMtisi vati havasi kufara nemutongo uyu, vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro, vachiti chingono munhu asati ambobatwa nemhosva kuti anganzi ihoromori.
Tichaenda kudare repamusoro tichiino challenge mutongo iwoyo nokuti hatina kugutsikana nawo.
Rimwe remagweta achingono vaDouglas Coulthard vaudza vatori venhau panze pedare kuti chingono ari kushungurudzwa pamusana pebasa rake rekutora nhau, vachiti kuburitsa kwaari kuita nyaya dzeuori ndiko kwakakonzera kuti asungwe. Zvichakadai, amai gofa vati chingono agodzoka kudare musi wambudzi 26, chingono akatarisirwawo kutanga kutongwa musi wazvita 7 pane imwe mhosva yaari kupomerwa yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, ashandisa zvakare dande mutande rake reTwitter. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.